ndicho ichokwadi kuti vanhu vari kurasikirwa nemabasa vazhinji kwazvo kubvira gore rapera. Ndinofunga even nesurvey yakambobuda yamaemployers iri kurakidzawo zvimwe chete izvozvo. Kochiuya kuti kubuda kwaakuitika kwemabasa uku kuri pachokwadi, haisiri nguva yatingati kuda tingapomera nemhosva pakati pedu isu namaemployer, nokuti apa pane a bigger problem. Saka vanhu vakatovanda vatobuda mabasa pagore rino neratio yacho than any other time.
Vamufukare, nyaya yekuvharwa kwemakambani nekurasikirwa kwevanhu nemabasa iyi, zvii zviri kukonzera kuti dambudziko iri rambe richikura?
Ndinoona kuti Dr. Mangunjira vekureserve bank nafinance minister honorable Chinamasa vanenge vanyatsozvibata manje kuti hazvigoni kuti tirambe tichingokwidza mitengo yezvinhu zvedu tigoita business redu rinongorarama rakadaro. Nokuti zvinozoitika manje ndezvekuti zvinhu zvedu zviya zvinozobva zvazodhurisa, zvokuti zvinhu zvinogadzirwa kune dzimwe nyika ndo zvachichipa. Vanhu vedu vacho manje vakuchitenga zviya zvinobva kune dzimwe nyika, makambani edu aakuvhara. Saka pachidimbu tiri kuvhara nokuti hatisi competitive, hatikwanisi kugadzira zvunhu nemari inogadzirwa nayo nevedzimwe nyika.
Vamatombo, danho rakakurudzirwa iroro mungaona zvichikwanisa here kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika?
Hatisi kuda kutarisa udzamu hwenyaya yemuZimbabwe, nokuti munoziva kana uchigara pamusoro pegomo pane temperature inenge iri 15 degrees, wochitaurira munhu ari muvhali pane temperature iri 42 kuti muvhali hamusi kunyatsopisa chaizvo izvo, ndinoona kuti handi yemunhu akakodzera kutaura izvozvo. Hurumende yakatoti toda kuderedza fuel mwedzi wapera after 2 days zvikandingazvidzoke pakare. Anoita kuti zviderere, mitengo iderere ndiani? Wamufukari wari kuti mitengo yaderera, ndiwo vari pazvinhu, ndiwo vari pamaemployers, ndiwo vane kodzero yokuti maemployers vogosangana votaurirana kuti imiwoye mitengo yedu iyi nekuti zvechokwadi mitengo iri munomu inotonyadzisa. Nhasi ndatomboenda kuti nditengewo pizza, ndinzwe pizza iri kuita $12. Handizivi kuti kuAmerica inoita mari pizza. So mitengo iri muno iri munomu haisati yamboonekwa nevamwe vanhu. So taita problem pano, wajonga.
Vamufukare, mhinduro apo.
Ndinobvumirana chaizvo navamatombo nezvavari kutaura. The point is environment yedu yakakwiririsa zvunhu. For example, kana munhu uchida one room kuHighfield unobhadhara $70 pamwedzi. Kana uchida one room kuLusaka unobhadhara $10 pamwedzi. Saka ndo zvinhu zviri kuita kuti tiite a high cost of production country. Now vamatombo vari right stereo kuti izvi hazvizi zvokuti mushandi naemployer vave vanomarana about it, because environment yedu, why is it kuti marendals emuHarare ari 7 times marendals ekuLusaka?
Vamatombo, izvi zvamungakurudzira kuti zvinge zvichiitwa kugadzirisa dambudziko iri?
Problem iripo ndeyekuti hapana anoimplementa. Chinhu chekutanga chinodikanwa kuitika ndechekubvisa inonzi risiki yenyika kuti iite ikonomi. Saka tingaite zvese zvatinoita, asi chokwadi chiripo ndechokuti vikadoma declaration inotaura zvinhu zvese zvinodiwa kuitwa, but anoita ndiani? Nekuti pano hurumende inoda kuita yega.
Vamufukare, zvii zvamungakurudzirawo kuti zviitwe?
Pekutangira ndoo pataurwa navamatombo, zveshuwawo tinofanira kutarisa country risk factor tigoigadzirisa. Chinonetsa pacountry risk factor apa ndechekuti politics dzedu dzaiko zvino hadzisi kuwirirana necountry risk factor semaonerwo ayakaitwa in 2001.